manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru hakanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemuvhuro chibabu 2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezveutano inoti zvinhu zvanyanya kuita mamanyama mire nerongo muzvipatara. Sadak yokumbira chikafu chekubatsira vanhu mamirioni makumi mashanu nemasere vatarisana nenzara. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kuchema mutungamiri wenyika yeIran vaEbrahim Raisi vakashaya munjodzi yekudonha kwechikopokopo chavo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezveutano yange ichitenderera muzvipatara inoti ichakurudzira kuwedzerwa kwemari yebudget inopiwa bazi rezveutano pamwe nokuwandudzwa kwemitemo kuti zvipatara zvehurumende zvikwanise kubhadharisa vamwe varwere mari yakati wandei kuti zvikwanise kuzvimiririra. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti zvipatara izvi zvikatanga kubhadharisa vakawanda vachakundikana kurapwa. Zvipatara zvizhinji zvinonzi hazvina michina, mishonga, vashandi vakakwana nezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa pakurapa varwere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata nengo yekomiti iyi amai Perseverance Joe.
Nakeza mechinji mazhinji ikatora naikuparere nyatwa kuhiro hospital mishina mechine vanawo amwe akafa amwe acho ari kushanda anoda masandrizi vanoti masandrizi vanoda kuti zvizote munhu azotenga achiuya nawo asi kune kutakaendawo like kumidlands aiwa vaitaura kuti mishini yavo zhinji yakafa.
Sekomiti sezo maona kudai ndeapi matano amuchatora kuti pagadziriswe dambudziko iri?
Basa redu sema members of parliament tine basa riya rekuita rekuronga mari yekuti mari inoenda kupi. Tinodaidza isusu minista wehealth totaura naye kuti zvotaona ndezvizvi tomuudza. Zvimwe zvacho ripoti iyoyo tabva itaona tatenderera kudai ichapinda zvakare muparliament iri ripoti igodhibhetwa nesu vemukomiti igozodhibhetwa zvakare nevese vamwe vanenge vachida tichitaura zvino kuti zvatakaona ndezvizvi dai waro pakati pakadai.
Vamwe vari kutiwo dai zvipatara zvatanga kubhadharisa, imiwo munozviona seizvi?
Zvandinoona inenge chekuti hurumende ine basa guru kwazvo. Hurumende ine basa rekuchengetedza vanhu varo nekuvashandira kuti tione kuti mamachini ikoko zvipatara zvaona mishonga zvaona mamechinji vaine masevhisi zvipatara zvehurumende. Saka vakanyanyoregedzera kuti chipatara chese chigone kuita zvachinoda, chinogona kuita dambudziko. Asi zvagara ivo vanotika like ndekupa muenzaniso wekenza iwoyo kana kuti wedialisis. Kunonzi izvo dialisis iri free, hurumende yakati ngaiitwe pachena. Asi vehospitari nanhasi vari kutoita mukana wekuti uya watenga zvinhu zvako, teti yacho iyo yatenga nekuti hunifanika pasina pamwe pacho.
avo vange vari amai perseverance zvo ningo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vari parunare nakavoka nguve westudio 7 zvichakadaro bepanhau rezim live rinoti mutevedzero mutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vakaenda kunorapiwa kuchina sezvo vasiri kunzwa zvakanaka asi vachitaura nebepanhau iri mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vati vachiwenga vakangoenda kunoongororwa navanachiremba sezvavanogara vachiita nguva yega yega. Vatungamiri venyika dzemusadak nhasi vaita musangano wekukumbira rubatsiro kubva kumasangano emuafrica nekunze kuti abatsire vanhu vanosvika makumi mashanu nemasere kana kuti 58 million vakatarisana nenzara nekuda kwekusanaya kwemvura mwaka uno. Mutungamiri wenyika yeangola vamanuel Goncalves Lorenzo vanova sachigaro vesadak ndivo vange vachitungamira urongwa uhu. Vachitaura wepamusangano uyu mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemusadak kuti dzirime zvirimwa zvechinyakare zvisingadi mvura yakawanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaimbotungamira sangano rinopa chikafu rechristian care reverend Forbes Matonga.
Pane dambudziko nepamusana pekuti mukatarisa zviri kuitika mugaza mozoenda monotarisa zvekare kuti dzimwe nyika dzinova ndidzo dzaiva misimboti yekupa yekutengesera dzimwe nyika chikafu dzakadai neyerussia neukraine ndo anga ari mamaja producers and exporters egrain vari muhondo. Then mukazonotarisa zvekare muchionawo kune zviri kuitika kunana mamwe madunhu eafrica acho akaita saivana sudan nana ethiopia uko apakaoma nekuti madhona ndiwo mamwe chetewo ari kutarisirwa kuti aite zvinhu.
Ko tichitarisawo remangwana reafrica pangaitwe sei kuitira kuti nyika dzemuafrica dzisarambe dzichipema chikafu kana mvura isina kunaya zvakanaka kazhinji?
Chinodiwa chekutanga runyararo ndochinhu chekutanga because hakuna nyika inoita development nekuzvirimira ine muine makakatanwa muine dhihondo. Africa ngaidzidze kugarisana zvakanaka nekuti mukatarisa nyika dziri pakati paafrica dzinotonzi Great Lakes Region kureva kuti dzine mvura dzakawanda asi nepamusana pekuti munongogara muchirwiwa muchikakatanwa vanhu havana nguva yekuseenzesa maresources dzatakapuwa namwari nekuda kwekuti kune dhihondo. Ndo chekutanga. Chechipiri, dai vatungamiriri vedu vaita prioritize chikafu pane zvimwe zvese nepamusana pekuti munhukazotarisa munyika dzedu dzakawanda munoona kuti mabudget anoenda kuzvinhu zvakadai sezvehondo nezvakadaro anenge akakura kupfuura mabudget anoenda kune zvechikafu zveeducation nezveutano.
Totarisawo imo munyika umo Reverend Matonga, zvinhu zvakamirawo sei mamuri kufamba tichitarisa nyaya dzechikafu?
Mune nzara sekutaura kwakaita president vachikurudzira mukaona mari yavakakumbira haisi mari diki yavaiti ndo inodiwa 2 billion imari yakawanda iri kutarisa magnitude.
Vaimbova mutungamiri wesangano rinopa chikafu reChristian Care Reverend Forbes Matonga vange vari parunhare kwamurehwa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kuchema mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi avo vakashaya mushure mekunge chikopokopo chavo chadonha nezuro. varaisi vakashanya kuZimbabwe muna chikumi gore rapera uye vakaitawo musangano nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga Masvondo adarika. Munyori mukuru bazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutandi ravo reX kuti Zimbabwe iri kubatana neIran kuchema varaisi. Zimbabwe neIran dzine ukama hwakasimba uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti ukama uhu hwakasimba radzwa nekuti vose vakatemerwa zvurango neAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica. America inoti vakatemerwa zvurango nekuda kwekuti vanotonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chapamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona kuti Zimbabwe inozvakusuwa nekushevha kwavarayisi munhu anga achienda navo. Tinoimba kuti zvibvumirano zvakange zvakabvumiranwa zviri kuendera mberi nekuti zvanga zvisina kumirwa pakati pavarayisi iye vakazvimirira asi vanga vakamirira nyika yavo nemakurukota avo. Ratoona kuti anezvitora achitungamira vanongokwanisa zvibvumirano izvo mberi sekuti zvinoita kuti nyika ichifambisane zvakanaka.
Tingatarisewo kuti iyo Iran yanga ichipomerwawo kuhondo dzimwe dziri kuitika kunana Hamas Israel uko. Zvinopawo chimiro chipi kuZimbabwe tichitarisa nhoroondo idzodzi?
Tinoona kuti Zimbabwe panguva ino inga iri kuti tidangoshanda nechero vandirikushanda naye chero tiona zvatinowana vanga vachiti Zimbabwe ipoten for bus vazi panguva ino yanga isinanyaya kuda kusarudza kuti yakamira sei yanga iringotiera anda kushanda nesu tinoshanda naye zvekuti kuda kuti Zimbabwe ino haisonya chora zvematii kana kuti ichi zinganodai saka hatishande naye nekuti kuda kushanda nesu ngatishandei nesu kuti tii zvinhu taiti. Saka panguva ino Zimbabwe yaitinyika iri munyaya kuda kuti ichi inoramba yakatsira kuti tinoshanda nevavo asi hatishande nevavo inga iringotsvaga kuti ingabatsirika nesu inoanda kushanda naye. Saka zvinazvokuti kupomedzerwa kwavo pana Irani inyaaana Hamas Zimbabwe yanga isinganyanya kutaisa izvozvo yanga iringotaisa kuti chii chavangaite neIrani kuti aende mberi.
Taonawo dzimwe nyika dzekuAfrica dzatumirawo mashoko enyaradzo. Hatina chatati taona kubva kuZimbabwe. Pane zvamamboonawo here imikoko?
Ndekunga vari kugatisa kuti vanhanhupidzana pamwe vanotanga vambonyatsomira kuti vanyatsodza mashoko avanyatsodzikana kuti vazotumirawo zvanotumira. Ndekunga kuti vachatumira kana vachinge vapedza kugatisa kanakuti kuti vatumire.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chikuru cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vari parunhare kwaMutare naEvans Zininga weStudio 7. Mapurisa nhasi ambosunga makanzura maviri ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nevamwe vatsigiri vebato iri akavapomera mhosva yokuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvemagariro evanhu yainzwa pfungwa dzevanhu mumasvingo svondo rapera. Musangano uyu hauna kuzopera pave kuita batamurefu batamupfupi inonzi yaikonzerwa nevebato rezanupf kunyanya. Vamwe vanhu vakakuvara mukurwisana uku. Gweta revakasungwa vaMartin Mureri vanoti mushure mokupomerwa mhosva vabva vasunungurwa.
Ichokwadi mukoma, kune vanhu vasunga vanokwana kuitaivo 4. Pane makanzela 2 Gemuchu Muchopa naisa Zvishiri kwouya Nyahunda Strago naJona Wakura
vari kupomerwa mhosva iyi.
Vari kunziwo Disruption of Republic Gathering ndo yavari kupomerwa vachinzi Musitari 15 paCivic Center muCharles Austin vakadisrupta miting yeBOD yaiswa imomo.
Saka vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rino.
Iko zvino vamboregedzwa. Saka vanzi vachati vachatipa dhekisi kana vachati inochinge kumatare kuti pazvara nhasi vamboregedzwa.
Saka ivo vari kuti kudii nenyaya yavari kupomerwai nemhosva yavari kupomerwai.
Ivo vari kutoramba mhosva iyi vanoti vatoshamisika nekuti mukada kutariswa jona wakura wakatombokuvadzwa musi wa 16 iwoyo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMartin Mureri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Studio 7 yabatawo gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe avo vati vange vasati vasumwa nezvenyaya iyi vakati titaure nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Ndigona kupindura nyaya iyo fomula Commissioner General kana kuti mapurisa andina madetails ekusunga kana kukazenda kuvanhu zvenyaya dzemapurisa dzezvaoperational issues at police level and not know kuti munhu asungwa nhasi kwanhingi ndiani asungwa kundiani there's no reason to give me that information. Their mandate does not include that kuti mangivi each and every arestwaita. So iye yamurikutaura details zvakabiri hamutauya wait.
Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muSouth Africa rarambidza vaimbova mutungamiri wenyika vaJacob Zuma kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa munyika iyi svondo rinouya. VaZuma vakabatwa nemhosva yokuzvisa dare muna 2021. VaZuma vange vari nebato idzva remukoto wechizwe kana kuti MK. Dare repamusoro-soro muBritain rapa mutongo wekuti akavamba kambani yenhau yeWikileaks vaJulian Assange vane kodzero yekupikisa mutongo wekuti vasaendeswa kuAmerica uko vari kupomerwa mhosva yokufukura hapwa. WikiLeaks iri kupomerwa mhosva yokufukura hapwa nekuburitsa magwaro ehondo yeAmerica muAfghanistan neIran. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mwedzi uno wachivabvu kurangaridza vanhu vane zvirwere zvepfungwa kana kuti Mental Health Month. Chinangwa chamasangano anoshanda nevanorwara nepfungwa ndechekuti vanhu vanzwisise nezvedenda iri kuti vasasarure vanorwara nacho uye kuwana nzira dzekuvabatsira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mazvikokota munyaya dzezvezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano, Dr. Anesu Isabel Chinopere kuivati, vanhu vakava neutano hwepfungwa zvinosimudzirawo nyika.
Utano hwepfungwa ndezviya zviri matiri zvinoita kuti tikwanise kuti kana tichinge taita zvatinoita, tinenge tichiitawo rupande rwedu mucommunity, tichiitawo rupande rwedu mumafamilies medu, tichiitawo rupande rwedu mumabasa edu, zviri mune zvakasa.
Dr. Chinopere kuivati, kuchengetedza utano hwepfungwa, vanhu vanofanira kuwana zororo rakakwana kusanyanya kudzamisa pfungwa pamwe nekudya kunovaka muviri. Vatiwo kukanganisika muutano hwepfungwa kunogona kukonzera kuti munhu ade kuzviuraya.
Zvimwe zvachona zvinogona kuuya kubudikidza nekuona munhu achinzopererwa, achiona kunge upenyu husina zvamurevera pakurarama. Zvinogona kuzova zvakare zvinosvitsa pakuti munhu anzwe kuda kuzvisungirira.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vane machemawere vati vakaona munhu orasika mukufunga, mukutaura nemukuita zvimwe zviratidzo zvechirwere chepfungwa.
Tikatotanga kuona letter appearance zvamataridziro ake kuti munhu zvatotarisira kuti munhu panguva yake nezera rake anofanira kunge achifamba akapfeka izvozvo kana kuti achiratidza uso hwake unenge waratidza seumwe anoratidza kuchema, umwe arikungoseka, umwe anenge asina kupfeka zvakanaka, umwe anopfeka zvakatsvina. Tozoona mataurero munhu kutaura kwaanoita inogona ngo chikanganisika zvakare itori sign yekuti pane chiro chepfungwa nokutanga kutaura zvinhu zviri kuenda kunze kwezvamukutaura kwacho tiri off topic
nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinogona kukanganisa utano hwepfungwa kusanganisirwa mamiriro akaita zvinhu munyika kunyanya munyaya dzezveupfumi
mwaka hauna kuita zvakanaka vanhu havana kukohwa saka mukati medzimhuri hamuna zvekudya zvakakwana izvi zvinogona kuwedzerawo kuti utano hwepfungwa huderere uyewo mumabasa vazhinji havana mabasa nyangwe mari inotambigwa yacho ishomasa zvinoita kuti vanhu vasazogara vakadikara vaine mbaro
amai mukamuri vati kushungurudzika mupfungwa kunopawo kuti vamwe vade kushandisa zvinodhaka izvo zvinotowedzera dambudziko iri
vamozoona vana vadiki vamwe voenda kumadrugs nokuti chaanosvira achiita hapana unongovagere mumba obuda mumba oenda pabhiriji osangana navamwe wogara ipapo vopedzisira voputa zvinodhaka nokuti havana chavari kuita chakanyanya
amai mukamuri vati senzira yekuchengetedza utano hwepfungwa veruzhinji vanofanirwa kugamuchira matambudziko avanosangana nawo muupenyu votsvaga rubatsiro kubva kunyanzvi imwe nyanzvi zvakare mune zveutano hwepfungwa vameta monyamande vati zvimwe zviratidzo zvokusagadzikana kweutano hwepfungwa zvinosanganisira kushaya hope uye kugara munhu aine kutya kwakanyanya
kana uchikwanisa kudya zvakanaka uchinakirwa nechikafu chako uchifara nevamwe mukudya umu zvinomweya zviri nzvinhu zvinani kurara hope dzekuti unozomuka kwaedza ndechimwe chinhu chekuti chinoda kuongororwa chinowanzooneka kana utano hwepfungwa hwakukanganisika ukaona muchingonzwa kushaya simba zvinogona kureva kuti utano hwepfungwa dzenyu hwaita kakukanganisika zvekuti munenge maakupinda mune yatinoti depression donge kana muri kudya zvakanaka asi muri kunzwa muchishaya simba kungonzwa kusurukana ukaona muchinyanya kurumidza kuvhunduka kana kukurumidza kutya kana kukurumidza kutiza zvinorakidza kuti pane chinhu chakakanganisika mupfungwa dzenyu
nyanzvi dzinoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuramba richikomba munyika mukutanga kwemwedzi uno mutongi wedare repamusoro amai Fielda Muzofa vakati hurumende yava kufanira kutora matanho ekubatsira vane zvirwere zvepfungwa sezvo vakawanda vavo vange vopara mhosva dzakawanda uye vava kuzadza nzvimbo dzinochengeterwa vane zvirwere izvi mumajeri ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vebato remaDemocrats nevavari kukwikwidzana navo uye vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakawirirana kuti vaite magakava maviri sarudzo dzisati dzaitwa munambudzi asi pari kuedza kutsvakwa nzira dzekuti magakava aya aitwe pasina kuganirana makobvi nematete sezvakamboitika muna 2020 apo vaviri ava vaikwikwidzana asi kuti magakava aya achabatsira here kukwezva vavhoti pachitariswa nguva yaari kutariswa kuitwa Veronica Balderas Iglesias weVOA anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai kuita gakava kana kuregedza vaBiden vakapa mhinduro yavo musi wa15 Chivabvu
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal.
Donald Trump ndakamukunda magakava mairi atakaita muna 2020. Kubva nguva iyi haana kuda kuzopinda mugakava zvakare. Iko zvino ave kuita kunge anoda kuita zvemagakava neni.
Pane magakava maviri ari kutarisirwa kuitwa musi wa 27 Chikumi na 10 Gunyana gore rino. VaTrump vakataura pavaitsvaga rutsigiro kuMinnesota kuti vakagadzirira.
I just want to debate this guy, but you know, and I'm going to demand a drug test too, by the way. I don't want him coming in like the State of the Union. He was high as a kite.
Ndinoda kuita gakava nemurume uyu. Ndichatiwo patange paongororwa kuti hapana ashandisa zvinodhaka here.
Hapana hapo umbowo uripo pane zvataurwa navaTrump izvi. Vachitaura panhepfenyuro yeABC pachirongwa cheThis Week, Senator Chris Van Hollen vebato remaDemocrats vakaratidza kusagutsikana nezvinoitwa navaTrump pamagakava.
He wants to create this sort of atmosphere of circus-like entertainment. The choice
Trump anoda kuita kunge zvinhu zvedambe, asi vanhu vanoziva havo wekuvhotera. Zviri pachena kuti vanovhotera vaBiden.
Chipanga mazano chava Trump vaMcLotter vakaudza nepenyuro yeABC kuti kuisa vaviri ava mudariro zvinhu zvinokosha.
This is going to be live recall, and you know, Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90 minutes.
Joe Biden,
chinangwa chemagakava ndechekubatsira vanhu kuti vasarudzewa vanoda kuvhotera munambudzi musarudzo yemutungamiri wenyika sematauriro enyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo June Speakman vepa Roger Williams University.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues. My guess is that
Trump munhu anoziva kutaura zvakaipa zvemunhu kwete kutaura zvinhu zvakakosha. Mafungiro angu ndeyekuti Biden achaedza kuti ataure zvinhu zvakakosha semamiriro eupfumi kwete zvehunhu waTrump.
Kuti vanhu vakwanise kuvhotera munhu nekuda kwemagakava, nguva inoitwa izvi yakakosha sematauriro enyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaJohn Fortier vepa American Enterprise Institute.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of viewers.
Kana mave pedyo nesarudzo, vavhoti vakawanda vanongonyanyotarisa zvinenge zvitaurwa nevanhu pamagakava uye vachida kunyatsoona kuti vovhotera ani.
Kutsvaga rutsigiro kwevaviri ava kuri kuenderera mberi svondo rino, vaTrump vachienda kuSouth Bronx muNew York nemusi wechitatu, vaBiden vanenge vari kuNew Hampshire mangwana vasati vaenda kuBoston, Massachusetts. Nyaya iyi yatumirwa naVeronica Balderas Iglesias weVOA News muWashington, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yepati yaZANU-PF yati tazvimwe zvinhu panyika panapa ine mbavha. Kuba chete ndokwavanenge vachitofunga kuti vaiti vanavo. Vaziko nezvo vanotiwo mavaona nebhoto tichavapa $20 yekuitira ndingavati mitigation nzara kudidini, but hatitombozvioni. Kuwano kwacho chacho anenge aine nzara hazvisviki, so kuhandi kuita bauti kuvazvikoniwana chavacho vanenge vachingofunga kuba kuba chete ZANU-PF ndokwavanenge vachigaya.
Ini ndingangoda kutaura zvangu pamusoro pekudistributa kwechikafu chida kubva kuhurumende kuti zvifambe zvakanaka, pasava neanonyimwa kana kudini. Dai zvaibvira vaiti macancellors aripo acho ndo anoita basa, kwete zvekuti cancellor ZANU-PF anofanira kuya kunodistributa chikafu. Izvo zvazvina kunaka, hapana nochiona kana kawani. Ndosara futi panyaya yekuti ivo vamunangagwa vakundikana ngavasiende nazvo. Munhu ungaunza mabhazi kudunira mabhazi kuzvipatara apa muzvipatara macho hamuna mushonga, zvine musoro wei instead yekuti atanga aisa mushonga ozounza mabhazi kumashure.
Ndinobva kutenda neSecond Republic yavamunangagwa, airi kubetsera vanhu vakawanda, yakabetsera vanhu vakawanda shuwa. Tiri kuzoona zviri kuita vachivhayo, tiri kutenda zvikuru. Vari kusumudzira vana veZimbabwe, kudhara asanambobva takazviona kubvira kare. Airi kuzama Second Republic, even mugwagwa airi kuzama zvakugadzira mahighway, airi kuzama ndiwo kumakaya paJoza.
Dambudziko rangu nderekuti VOA yedu iyi Studio 7 iyi haichaititira zvakanaka mai. Studio 7 yaisimbotipa news iitwa zvenhu alternative voice. Posanga tangonzwa nekuexploitwa nana ZBC nematv nechii zvemunomi zvichitipa biased news. Saka aizve Studio 7 yacho yaakutipo news dzakadhakwa, ende wanyatsoti vanhu havasi kufara nezviri kuitika munyika, asi unoona waakudhivela une zvekwemvura zvimwewo zvisina kana basa zvisingabati upenyu hwevanhu. Aiwa, titireo mushe paStudio 7, titireo mushe, tira kunyatsonzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu che Life Talk na 8 mani rua nasi, tiri kutarisa nyaya ya chirwere chefungwa. Sezo nguwe ya diapera, regati potarisa misoro ye na uzedu za nasi. Komiti ya paramende inoona nezu utano inotizu nuzanya na kuita manyama amire nerongo mzibatara. Sadak yokurumbira kuchikafu, choku batira wanu mamire ni makumi masere ni masere vatarisa na nenzara. Tashika kumagume chirongwa chedu cha nasi, ndini tanono kawande, ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngombulo mhlaka 20 kwekwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yeparlamente ebona ngezempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano amazwe asezansi yezwekazi le-Afrika, Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yeparlamente ebona ngezempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempila kahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edalele parlamente unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezibhedlela imitshina yonke elicabangela ukuthi khona ayikho ezibhedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezibhedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakulangubo, ezibhedlela kakulakudla. Like kulesinye isibhedlela esifike kuso kuthiwa iMakumbe Hospital, kunengubo kuthiwa nezika-1946 esezisefeke ezile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinzulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yeneleyo. Hhayi akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa, lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababe sebelethwe sebephanjaniswe izidakamizwa. Baningi but into ehluphayo, thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza umsebenzi wona lowo ezibhedlela yakula, ama-nurses ethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kamazwe. Izibhedlela sekuthenga ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa bathole isizo ngabale mali zabo laba, thina uzulu wonke ukuthipheke esibhedlela kulandela abangasiyeda ngayabezakamiza baningi sibili. Omunye nje kumbone lawe ngalethu engatshelanga, bathi kuncedakala kwakhona kuba nzima. kubanzi mangoba namari hebu awako lapho uthabantu bangayekwa
pho konke lokhu likukhanyela libone angathi kungabe kubangelwa kuyini
lokhu mbona ngani kubangelwa ikufa komnotho webizwe ngoba umnotho nxa ushile akuna lapho kungadlela khona noma yini ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengiwe nxa imali ingekho kuthenga ngani bani umnotho webizwe yodwa lekonke khonoko
njengekomithi ebona ngezempilakahle selibhodile labona indubo ezikhona pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela
antiyalazi ukuthi umthetho uhamba njani nanxabi ukuthi abantu sebebhodile ale sathatha konke esikuthathayo khona sesizahamba lakho njengekomithi siye kuthebula ko-hawu inove ibe imotion sikudibhete kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumente angakuzwa ngcono nxa sekuphuma kuhawuze fasen
ye kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela
ngoba zezibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi itreasury nxa ikhipha imali imali eningi yayezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyehamba uqala kuze senze into esikwenzayo kumele sibe zimbile imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuhealthcare.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomithi yephalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika owe Southern African Development Community SADC ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachuma isithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokheli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli João Lourenço obe ngumgcinisihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ube semhlanganweni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu eze-disaster management ekolitshini lemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganise isilinga ngoba sesishiye namakhofi omdabu ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyekulungiselela imomezi engalezi okunakho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu bethu singakaceli ngokucela yi-prepared yethu lengikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kuba mele besadik abakhokheli bethu ukuthi asisithi invest on disaster preparedness, money wise, material wise, you know, infrastructure wise, kuhlale kukhona izinto lokho kwenzela lokhu naselitshaya thina waredi lasi yekho redi labadile ukuthi ukuthi nokubhawunsa bethu kuza kuba nzima kusasa asithi izele line kahle in the next season kuza kuba nzima kubalimi ukuthi bathi bawunse bethu be original state.
Ubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe babezixoxela nje ukugcina vele ongasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadile oflet uhulumende we-Mozambique napho okhuluma khona ngama-flat la unikile i-SADC indawo e-Mozambique yindawo i-thinkitism kuthiwa ngi-industrial site izile ilungele ukuthi ibe yindawo engasetshenzi yinto eyintela engikhuluma ngayo unike i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mina ngibona kuyinto yokuqhala i-SADC esenzile enhle kakhulu nxasikhangela ezama-disaster njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona i-SADC kakhesi bakhangelele ukuthi bafake whatever money ezabe bezivumelene ngiyamithi kwenzela ukuthi that center iphangise ukusebenza i-sector leyana ilakho kuyadlesa izinto bengikhuluma ngazo not only ukurespond ezakhanyela kube ukuthi ngabo ngomumbu okhona ongene ezimbabwe ongene emesoto reporter in the first place. Who can be Masinani? Or if you have to move the people down there, like when all those things call a corner. So in fact, that unit on its own, if it can see, we are conditioned to yes, who call a local Avanga.
Ye, kuyo pambili sibona zani bazokusebenzisa yini kube yagcina lakho sokuzokugcwele uthuli nje.
I am optimistic, especially in the current leadership ekhona. Khona ukuthi kukhulunywa ndeyemuza ndithi athi nanyeke indawo bakadinge ukutshengisa ukuthini nokutshengisa ukuthi no abalisebenanzeleli our leader sebenanzele ukuthi no we cannot continue to data for you. We cannot continue to data for usizo ngalo disaster. But that means ngithola kutshela ukuthi i-center leyi bayilinkile nama-centers awe-EU yabo bazalalinka futhi nama-centers awe-EU nama-centers kubo-Asia kubo-Latin America nase-Europe i-massage things this is a good thing. So mina ngikhangele ukuthi njengoba sebe siqalisile my belief kumbe my desire ukuthi khona umcabango onjalo esizawusukuma ngamandla esadik bakhangele engasimina ne-fifth.
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uZulu as a disaster management ecollegini leNational University of Science and Technology, NUST. Ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Kwezempila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyokha obamba abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwayi kuswelakala kokudla okukhulisa umzimba okubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngezikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhucamfundo Solaya Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Ikwashoka baba ibangwa ngokuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa yi-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa yi-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa yi-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho umntwana uyabala into okuthiwa yikwashiyokha, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla ke uthola ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporridge elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo umfusha wabo kumbe icabbage bengaze bapha kunjalo kungafrawanga kubhoyiliwe kunjalo kuyabe kungela amafeti aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala babe kunanzelela eqalisa ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo lokuba ebanjwa imikhuhlane mabijanambijana segulile mbijanambijana ngoba ikwashoka le babe engasela okuthiwa yi-defense amasosha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo isomiso esikhulu sili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
UZulu uyaxwayisa kakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathathe imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala, kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje abantu bengavunanga lutho emasimini, kuqakatheke ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu le-cooking oil ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo baphiwe lochago. ngoba ingozi lembi ebuyayo nge drought ama underfights amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa wasebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashuka sevuvuka umzimba kumbe kukhumala isisu bamgijimisele esibhedlela bengabe belokhu bemupha iporridge leyo elethukela eyiyo ingozi kakhulu umama uyabe cabanga ukuthi umntwana sedlile kade hayi ukudla lokhu amupha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwica mfundo Solaya Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lonyaka. Umnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili kule migoqo yali ngxoxompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela, kodwa ukuthi lingxoxompikiswano izakhanga abavoti ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesisele khona ukuzavela. Intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Baltras Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande owe-Studio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhla ziku-15 kuyona le inyanga.
Donald Trump lost two debates for me in 2020. Since then he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kungxoxompikiswano ezimbili ngomnyaka ka-2020. Kusukela khonapho gazikazi abuye kungxoxompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya? Akuze ke sibone.
Sokubikwe amalanga amabili alezi ngxoxompikiswano, uNhlangula 27 loMpandula 10, omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
Ngifuna ukuphikisana lalondoda, uyazi ngizadakala hlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengamhla esethula umbiko wakhe we-State of the Union edakwe
izidakamizwa.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla le-Democratic Party uSenator Chris Van Hollen wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kungxoxo ayenze lomsakazo we-ABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu, kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi uLobo Biden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump isibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kamnumzana Trump uMark Lotter laye obesemsakazweni we-ABC uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall and you know, Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90
kuza kuba nzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi sendula ihola lengxenye. Umongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lithathele izindaba. Kuza kuba lukhuni kumongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intatheli zindaba zomsakazo we-CNN lowe-ABC baza kwenelisa ukucitsha amamicrophone nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosikazi as a June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe ephikisana laye, kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho, nokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu anqintisana laye.
Ukuze ingxoxo mpikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-American Enterprise Institute.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of...
Nga uketo solosondele, abavoti abanengi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxo mpikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabanengi abaye befuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni seSouth Bronx ngolwesine. Umongameli Biden uza kuba eseNew Hampshire ngolwesibili, abeselubhekisa esigabeni seBoston eMassachusetts. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias, lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7, sisakaza sise Voice of America e-Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe-Live Talk namhlanje, sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health, lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli be-Studio 7 eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibona la u-Studio 7. Hayi, igama la musikazi Sibanda ekhaya ngikwenyama endlovu. Hayi, khala ngale ndaba lelo mkhulu lona umnangagwe, manje osihlukumeza, manje sihlele amazwe ngase-South Africa, sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela-ke siphakamiseni umthwakazi wakithi madoda akithi, ke siphakameni impela madoda, sikhathele ngaleli khehla lomnangagwe leli. Kusifana nabezimali ezingaqedakali, bezimali ezingaqedakali ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, hayi noma nayi sikhathele impela madoda leli khehla lelikhulu umnangagwe lapho elikhona khona, nalabo Joseph Shuma abakhona laba izinto zabantu.
Sibingelele Studio 7 sibonga ithuba. Losi slow talk ngikhethi wephephe isikhulumeni sezanu lo usebenzela izanu ngeza umuntu support uchabango ukhibe kwathi umuntu wezanu zindlela imali ezanu siso bantu ukhululekile ungabo kwenza ngathi abantu bayizima wona babona njalo. Eyi lo nyaka sisapote abadala emakhaya kunzima indlala kubi lapho ngithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumule emadokini.
Chuma amanga into emdala, Chuma amanga le president yakho lonke lelamanga lonke alithemba ngalanga ZANU-PF lonke iziganga kuphela uganga into liyaziwa kuphela kwalingena ephalamende abhekdo fana namagundwane amanga lebadala leli athi lizaze likhuleke nje kathi. Hayi mani liyakuyiza ukuthi linikele isihlonipho mani eZimbabwe mani ikele siphathe sidede ngichuma lapho ijohannesburg lapho ecosmos ikele zama ukuziphatha lebadala leli.
Ayikhona eqinisweni impela kuba amakhanda ayavulwa, amakhanda abomnyangagwa lawo besikhathi siwavule ngelilanga sike sifunde kulani phakathi emakhanda abantu lawo. Hayi abantu lawo abanormal yazi uyasibuya uyasuzibuza umbuzo ngala mpendulo ukuthi bacabangani kahle kahle, bayalela esikhundleni, bayalela ukusela, bayalela ezikhundleni, bayalela ukubulala abantu. Uma nje awunjeli ukuthi ma engabe esiyavula ibhekari kobulawayo isiza bani leyo bhekari, isiza ngani nje sipoint ngoba abantu akula mntu obhinishitakiyo yiyo futhi iyajika futhi iluthe futhi kusasa nitshontshela abantu futhi.
Hello.
Hello, Studio 7.
I'm going to go to the government. As long as we're party, I'm going to go to the government. I'm defending.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Landingathumela enye imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu nge WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Thank you. Live talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu yagcine ezibulala i-depression. Singakehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yepharlamente ebona ngempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Africa, owe-Southern African Development Community, udinga uncedo lokuphathisa abalambayo ole mali efika ku-$58 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.